Vatori venhau havasi kubvumidzwa kutora mifananidzo yamai Doan pamwe nekuvabvunza mibvunzo panguva iyo vari munyika zvichitevera kukokwa kwavakaitwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vazoongorora mamiriro ezvinhu munyika panyaya dzekodzero dzevanhu pamwe nekuti zvirango zviri kukanganisa zvakadii raramo yeveruzhinji munyika. Vatori venhau havana kubvumidzwa kutaura namai Doan pavakasangana navamunangagwa nemamwe makurukota ehurumende nezuro. Nhasi vatori venhau varambidzwa zvakare kutaura pamwe nekutora mifananidzo yamai Doan pavaita misangano nemutauriri wedare reparamende vajacob Mudenda, gavhuna webhanga guru renyika vajohn Mangunjwa, mukuru wevatongi vematare edzimhosva munyika valuke Malava pamwe negurukota rinomirira provhinzi yeHarare vaoliver Chidhau. Vanigel Nyamutumbu, avo vanoshanda nesangano rinomirira vatori venhau reZimbabwe Union of Journalists, vaishanda zvakare nesangano reMedia Alliance of Zimbabwe, vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nedanho ratorwa nehurumende rekurambidza vatori venhau kutaura namai Doan.
Haasi matanho ari maringe nebumbiro remutemo wedu. Bumbiro redu remutemo rinobvumidza, rinotaura pachena kuti ikodzero yavatapi venhau, ikodzero yevanoona nezvekufambiswa kwemashoko, angava mapepanhau kana emasaisai, kuti vawane mukana wekuti vataure nevanhu vari muzvidzvimbo, vari pazvigaro, kunyanya-nyanya zvigaro zvakakura sezveUnited Nations, kuti vanhu vazive zvikuru sei chavafambira, uye vazive uyewo nemutsvagiridzo nemuongororo dzavo vanhu vange varibo.
Izvi zvatsinirwawo nasachigaro wesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter vaGolden Maungani dze avo vati zviri kuitwa nehurumende izvi zvinotyora kodzero dzevatori venhau.
Inyaya inounza interest kuvana veZimbabwe, saka vanhu vose vanenge vaida kuziva kuti zvii zvaitika pazuva rimwe nerimwe. Saka tinokurudzira kuti hurumende ipe mukana kunyanya-nyanya tingati kana zvavo vaita mameeting ava vanenge vakavharirana, asi vachingopedza vanofanira kuti vakwanise kuunganidza vatori venhau vataure maringe nezvanga zvichiitika, nekuti vatori venhau ndivo vanolinga mapublic officials vakuru vakuru ivava nevanhu vari mumastritsi nemunharaunda dzakasiyana-siyana vanenge vachida kuziva zviri kuitika kungava kuHarare kana matunhu akasiyana. Saka apa pachitiko chakadai chekuuya kwa Madam Doan tinotarisira kuti vabvumire hurumende ipe mukana vatori venhau.
Vanyamutumbu vatiwo kurambidzwa kuri kuitwa vatori venhau kutaura namai Doan kunoita sokunge hurumende ine zvairi kuvanza.
Zvikaita zviri kuita hurumende zvekudzivisa, zvinoita sekunge pane chinhu chinoda kuhwandiswa, zvinoita sekunge zvavafambira izvi handi zvinhu zvingaiswa kuvanhu pajekerere, asi zviri zvinhu zviri maringe kunyange neupenyu hwavanhu. Saka isu tinoti aiwa, dai vasunungutsa vanhu vatapi venhau vakwanisa kuti vaunze, nokuti kupera kwazvo Zimbabwe haisi hurumende, Zimbabwe vanhu.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, sezvo vanga vachinzi vari mumusangano wedare remakurukota ehurumende kana kuti cabinet meeting. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanziwo vari kunze kwenyika, asi mutauriri wemutungamiriri wenyika vaGeorge Jaramba vaudza Studio 7 kuti amai Doan ndivo vakakumbira kuti vasataure nevatori venhau kudzamara vapedza misangano yavo.
She says she doesn't want to talk to the press before it affects fine, and it makes a lot of sense. Nemu chida kuti ataure chii aita parachuted into Zimbabwe first encounter yake was with the president yesterday. She's just beginning to have a silly program. Anenga akuzvipronounza on what, quite frankly. So she has told us that I'm down at a press conference on the 28th. Our representatives picture the situation in Zimbabwe. Yes. So really, in there, you know, I'm going to name my new cycle then, but the news still has to make sense. Otherwise, it's going to be my way that's not content.
Studio 7, I know kwa nisa kunzi kwa divira amai doa ni panesu watoru wanavacharamba pa urongwa wakazi visi kwa neurumende. Amai doa ni wakatarisiru wakuita misangano ni makurukota akawanda. Uye wakatarisiru wakushanyira doroba revulawa yone mugovera. Vozu enda kwa mtare nechipiri sondoruno uya kunze kwe urongwa wa urumende uu. Amai doa ni wakatarisiru wakutivacha sangana onewe mapata anopikisa vema bizimusi masangana anoshandaka zumirira vanuru wira kodzero zevanu vezishondo nevamwe. Asa zvazivikanwa kuti misangano iyi ichaitwa rini mushure mekushanya kwavo. Amai Dohan vakatarisirwa kutura zvavanenge vawana kumusangano weUnited Nations Human Rights Council uchaitwa muna Gunyana wegore rinouya. Bepa Naure Herald rinoti zvirango zvakonzera kuti Zimbabwe irasikirwe nemari inosvika mabhiriyoni makumi mana emadhora ekuAmerica, US 40 billion dollars, mumakore makumi maviri adarika. Asi nyika dzakatemera zvirango izvi dzinosanganisira America nenyika dziri mugungano reEuropean Union dzinoti hadzisi kuzobvisa zvirango izvi kudzamara vamunangagwa vamira kutonga nedemo. Nyika idzi dzinotiwo zvirango hazvina kutemerwa nyika yose asi kuti vashoma vanotyora kodzero dzevanhu vamunangagwa avo vanogara vachiti zvirango izvi zvibviswe pose pavanenge vawana mukana wokutaura nevekunze vanoti zvirango izvi zviri kurwadza veruzhinji munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.